nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 9, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvinoizvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba.
Munhu umwe chete anofa neCOVID-19, vamwe 60 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira. Mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubhinya. Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda vanoradzikwa kumarinda eOldham Tarley. Makundano emutambo wecricket T20 emwaka uno otarisirwa kutanga mangwana. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19. Vamwe 60 nevasere kana kuti 68 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru 30 nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 37,052. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana 500 ane 32. Zvichakadaro bazi iri rakatiwo vanhu zviuru 10,003 nemazana 300 nevashanu kana kuti 13,305 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wawe pazviuru 156,603 zvine mazana 543 kana kuti 166,543. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru 29 134 kana kuti 27,134. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kukwira kweuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba chinhu chakanaka chose, asi dzidziso inofanirwa kuramba ichiitwa kuitira kuti nyika ikwanise kubaya vanhu 10,000,000 airi kutarisira.
Kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iwo mazuva atiri anaya zvinhu zvinofadza, uye ndizvo zvinhu zvataishuvira kuti veruzhinji vange vachigamuchira kubayiwa iyo nhomba yeCOVID-19. Asi chekutanga chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvinoizvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba, ivo vanga vachiratidza chido chekuti vabayiwe. Nekuti pari zvinezvi takutoona kune dzimwe nzvimbo vamwe vakutoti vakaenda vachida kunobayiwa nhomba iri kunzi pari zvinezvi nhomba yapera. Saka nhau yedhimandi inofanirwa kunge ichinotsigirwawo zvekare nesupply. Saka tinodayira kuti hurumende tese zvayakareva kuti vachazenge vachitipa mwedzi pega pega kuchinge kuchiuya madosis anosvika 1,000,000 chete. Izvo zvinoita kuti tisazosvika panguva yekuti vanhu vakushayiwa nhomba yacho, ivo vanga varatidza chido chekuti vari kuda kubayiwa.
Kopa na uye dziziso varusike muri kugutsika na ere.
Zinenge zvakakoshawo kuti zvekare kuti na uye dziziso ngairege kumira nekuda kwekuti vanhu vakuratidza chido vanhu ngavarambe vachidzidziswa nekuda kwekuti vanhu ivava vachazoda kudzoka zvekare kuzobayiwa nhomba yepiri saka tizoda kuita dambudziko rekuti munhu anouya obayiwa nhomba yekutanga obva azonokanganwa kana kusangana nemamwe matambudziko achaita kuti atadze kuzodzoka kuzobayiwa nhomba yechipiri izvo zvinoita kuti kudzivirirwa kwake kuzenge kusina kunyatsokwana.
Maikurudzirawo kuti hurumende ishande nemasangano akasiyana-siyana kusanganisirawo anomirira vashandi neutungamiri hwemunharaunda. Muri kuona zviri kuitika here izvi?
Tinoramba tichizvikurudzira nekuda kwekuti iyo nhau iyoyi yekubayiwa kwenhomba iyi harisi basa rehurumende chete uye harisi basa revanhu vanoshanda kubasa rezveutano chete kwete. Zvinenge zvakakosha kuti tirambe tichiita chirwirangwe. Panodiwa kuramba hurumende ichisenza nemabato akasiyana-siyana, vanga vari vemaNGO, vanga vari vemachechi, ungave huri utungamiri hwekumatunhu, masabhuku, madzishe, vange vari kana makanselas nevamwe vakasiyana-siyana. Asi tiri kuona kuti pari zvino izvi hurumende inenge iri kuda kungoita iyo kaumbimbindoga kekuenda iyo yega pamberi isingashandi nemamwe masangano aya.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemana ane zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana masere kana kuti 134,125,800 vabatwa necovid-19 pasi rose, kuchitiwo vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe zviuru vafa. MuAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi vadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe kana kuti 31 million. Vanhu vafa muAmerica vanonzi vadarikawo mazana mashanu nemakumi matanhatu ezviuru kana kuti 560,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa pamwe nekufa necovid-19. Nhengo yeMDC Alliance inomirira budiriro muparamende vaCosta Machingauta vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekubhinya pamwe nekutyora mutemo wezvepfuti panguva iyo dzimwe nhengo ina dzebato ravo dzasvitsa chikumbiro kudare chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga pamatare edzimhosva. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi muzvare Caroline Mutimusakwa vaudza dare kuti musi wakubvumbi 4 vamachingauta vakaenda kunotora mumhangari wenyaya iyi amai Eve Mhende kubasa kwababa vavo kumabvuku ndokutanga kupomera amai Mhende mhosva yekuvabira nhare mbozha yavo. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakabva vatyaira motikari yavo vakananga mudhorobha ndokusvikomira pane imwe imba yekudyira vaenderera mberi vachiti vamachingauta vakazoudza vanhu vavave navo mumotokari kuti vabude vanotenga chikafu mumba iyi ivo ndokusara vaine mumhangari uyo wavanonzi vakazomumanikidza kuita bonde naye vagere mumotikari yavo vasina kuzvidzivirira. Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza amai Mhende kurara navo vamachingauta vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti. Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zviro kwazvo kuti amai Mhende vakabhinywa. Pamhosva yechipiri vamachingauta vanonzi vakaenda kumba kwemumhangari vachitsvaga hanzi mudare anonzi Juliet Vureni uyo akanga anzi nemumhangari ndiye akanga aba nhare mbozha yavamachingauta pavakamutakura nemotokari yavo musi wakubvumbi 3 asi muzvare Vureni vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumhangari. Vamachingauta avo vanga vakamirirwa negweta ravo vasimudzirai machingauta vanzi nemutongi wedare amai Barbara Mateko vasvitse chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba kwavo kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vasiri muchizarira sezvo dare ramajistrate risina masimba ekunzwa chikumbiro ichi. Pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa vamachingauta vanzi nedare vagodzoka kudare musi wakubvumbi 23 mune imwewo nyaya yanga iri mumatare. Nhengo ina dzeMDC Alliance dzakasungwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa vakawirwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo nengo idzi idzo dzinoti amai vongaitome vangoni dzashe dzapfumba vapatrick shumba pamwe navakuda kwashe butau dzakasungwa mushure mekunge nhengo dzemdc alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge amai tome vachema chema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa zvakazoita kuti mapurisa arove nhengo dzemdc alliance dzakanga dzafambira kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki mdc alliance vamakomborera haruzivishe vaharuzivishe vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera vasungwa vana ava kuburikidza nemagweta avo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso rimwe remagweta evasungwa ava vagift mutisi vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi
asi taenda mucourt number 2 mamina mutongi Mr. Ruinga saka vati havakwanisi kuti vanzwe nyaya iyi nokuda kwokuti ine chekuita nezvamakomborero anova iye wakanga vatonga musi uri kunzwa wakaparwa mhosva iyi vatirifera kucourt number 4 mutongi wemucourt number 4 anina kukwanisa kubata zita rake angoverengawo rekodhi ndobva aridzosa kucourt number 6 saka taswera takamirira kuti nyaya inzwike nokuti court 6 yanga yakati matikanei
muchuchisi wenyaya iyi valancelot mutsokoti vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa navamutisi kuti ndizvo zvaitika mudare
muchuchisi Mr. mutsokoti vanga vachiopoza bail saka vadeedza mupurisa anova Miss Nhende investigating officer achiopoza saka mukuramba kwake bail anga achiti vanotiza nokuti vamwe vavo vachiri kunze nokuti vari kunze vanga vari 50 saka vanotyira kuti vakabuda vanosangana nevamwe vakapara futi imwe mhosva asi izvi zvanga zvichipokana neuchapupu hwavo hwekuti doketi rakauya riri full doketi ratopera then uye atyira futi kuti vanotiza kunyange vachitiza vari muno munyika vasingaendi kunze kwenyika atya kuti vanotadza kuuya kudare chimwe chaanga achityira changa chiri chokuti umwe wasungwa ane imwe mhosva yaari kunzi akapara saka anotya kuti anodzokorodza futi kupara mhosva iyoyo
zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi varichard mangosi vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava nemuvhuro ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
Nengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadic dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi shingirai madondo anotipa nyaya inotevera
mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati nhengo dzesadic dziri mubishi kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga zvikwanisiro zvichabatsira kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique vamasisi avo vanova sachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa pamwe nekugadzikana kwekuchamhembe kwaAfrica resadic organ on politics defense and security corporation vakazivisa izvi vachitaura nevatori venhau panhande rendege seseredza Kama International Airport muGaborone nezuro manheru vachibva kumaputo kumusangano wekuzeya nezvedambudziko riri muMozambique
The countries of SADC are pledging support.
Nyika dziri muSADC dziri kuita mudeme kuitira kuti tibatsirane neMozambique mukuva nezvikwanisiro zvichaunza runyararo munyika iyi
kunyange hazvo nyika gumi nenanhatu dzinoomba sangano remuunganidzo wenyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakatarisana nedenda rashura mumari recovid-19 vamasisi vakaenderera mberi vachiti nyika idzi dzazvipira kubatsira Mozambique kuitira kuti hondo isazoyambukira kune dzimwe nyika dziri mudunhu iri vamasisi vakati kuvambwa kwenzvimbo ichange iri muzinda wekudzivirira kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu resadic counter terrorism center muchirungu kwakafanira kuitwa nechimbi chimbi
hatisati tapedza kuita nzvimbo yeSADC counter terrorism center asi zvaakuda kuti timhanye nebhora nokuti vanopfurikidza mwero voita madiro ajojina mudunhu redu
nhengo dzeSADC dzakaita chisungo chekuvamba nzvimbo ichatarisana nekurwisana nevanopfurikidza mwero iyo ichange iri muBotswana pamusangano weextraordinary ministerial committee on politics defense and security cooperation uyo wakaitirwa muBotswana muna 2015 chisungo ichi chakaitwa mushure mukuona kuti hondo dzinokonzerwa nevanofurikidza mwero dzakanga zvonyanya kuitika mudunhu reSADC. Studio 7 raukwanisa kunzwa divi reMozambique panyaya iyi sezvo miri wenyika iyi muBotswana baDomingos Fernandez vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Asi nyanzvi muya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutema paKaboroni University College of Law and Professional Studies vatafadzwa matambo vaudza Studio 7 kuti nyika dziri kusundwa kubatsira Mozambique sezvo dziri kutyira kuti hondo iri kunyika iyi ingatapukira kune dzimwe nyika.
Mozambique iport yechitu kunotumidzirwa mbatya kuno overseas nema anonzi nezvikepe zvitsvaka kana Mozambique kusina runyararo zvinoafecta dzimwe nyika dzemuAfrica because hatichakwanisi kupinza mota, hatichakwanisi kupinza mbatya, ndosaka nyatsogadzirisa nyaya iri kuita kuitika kuMozambique.
Hondo iyi iyo yaita kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vatize misana yavo yakatanga muna 2017 apo chikwata cheve chidiki makumi matatu chakagura vanhu misoro pakamba yemapurisa muguta reMozimbuya Dipraia. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Singirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 9:09 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 9:09 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Murume wamambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth, Prince Philip, vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Mugwaro kuvatori venhau iro raiswawo pamusuo wekupinda mumuzinda weBuckingham Palace, mhuri yeumambo yazivisa kuti ine kushushikana kukuru kuti mambokadzi kana kuti Her Majesty the Queen vazivisa nezvekushaya kwemurume wavo Prince Philip, muchinda weEdinburgh. Mashoko aya anoti muchinda anoremekedzwa uyu ashaya murunyararo mangwanana nhasi kuWindsor Castle. Prince Philip vakanga vapedza masvondo akawanda vari muchipatara vacharangarirwa nekuzvipira kwavo kubatsira mambokadzi mumabasa avo uye wenyambo dzavaiita. Prince Philip Mountbatten vakaberekerwa pachitsuwa cheGreece cheKofu musi wa 10 Chikumi 1921. Baba wavo vaive Prince Andrew vekuGreece neDenmark, amai vavo Princess Alice vari chizukuru V chamambokadzi vekuBritain Queen Victoria. Vakasangana naQueen Elizabeth muna 1939, vakazororana muna 1947, vakaberekawo vana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew naPrince Edward. Vane vazukuru vasere pamwe nevazukuru vigumi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano enhau emuMyanmar anoti mauto ehurumende aridzira pfuti mubhago zvakonzera kukuvara kwevanhu vane chitsama. Sangano reAssistance Association for Political Prisoners razivisa kuti vanhu vangangosvika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vaurayiwa kubva pagutwa masimba nemauto musi wakukadzi 1. Chizvarwa cheAmerica pamwe nezvizvarwa zveRussia zviviri vasvika panhandare yemuchadenga International Space Station nhasi parwendo rwavo rwemwedzi mitanhatu. VaMark van der Hey veNASA pamwe nezvizvarwa zveRussia zvinoti vaOleg Novitsky navaPyotr Dubrov vasimuka sezvanga zvakatarisirwa vari muchitundumusere musere Soyuz MS-18 vachibva panhandare yezvitundumusere musere yeBaikonur Cosmodrome iri kuKazakhstan nhasi mambakwedza. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr Isaac Mapipi Mawoko Matanda avakashayikira kuAmerica muna kukadzi varadzikwa nhasi kumarinda eOld Mutare pachikoro cheUnited Methodist Church cheHartzell pachitiko chatungamirwa nemukuru weUnited Methodist Church Bishop Eben Kanukaini Watiwa. Hama neshamwari dzemushakabvu vapawo uchapupu hwemabasa akanaka avakaita vachiri mupenyu. Mutoro wedwe na uloe damu moyo, ano tipanya iye.
Vama pipi moku matanda, avo vakashaye wave ni makori ete wane kuberekwa. Varumbi zgwa ne wakawanda nekudaku mabasa avo etse nyuro avaita, panguwa ya wave kuno ku Zimbabwe. Uye nipa wange wave kumiri kwe makungwa ku Amerika. Mumwe wa taura, Reverend Ephraim Magadaire, vati mshaka vumu na ibata basa rakene mwenye wose kubava chirikuno kushikiravea nda miri kwe makungwa. Vashibatira nerera neva notambura. Izuza kawa pa mkurumbi iramu.
Mamu kumatanda, wala iti zuzo kawana. Takaita sangani nizu kana. Chau pezina. Mamu kumatanda wala mwambu, wadwari ba, kuya mamu kumatanda wala wala, ni mkunda wala wala wala. Na iwa wakaita watawa na nukua ni masters kibasa. Waka hindi mwosto mkani jina wosi wete nikuwa imwe. Kasia sana kwa misi wa mtu wa kibasa. Wanga wana muda mutanga stake ya ina stake. Iyo zini zindiyo vengu ni mutari hache. Asi yaga wa stress hapu itanga. Kani skill zona nano chabela chabela. Bamba ila esu wakizi. Nyoka ila mbesi. Yaga tanji sasege tiyo yu.
Vamwe vakashanda na Reverend Mapipi Maoko Matanda va Simon Mafunda vanovele leader we Zimbabwe East mukerekere United Methodist vati vendirasiwa nemushakabvu richanetsa kuvhara.
When mobility was so difficult uye mutana wacho kufamba wakakura, they gave maybe 4 times as much as I can give inini nasindine 4x4 ipanza. Dine WhatsApp, dine Zoom, I can do ministry on Zoom, but I can't deliver half of what they could deliver. You know the challenge, I mean, I'm talking personally.
Mumwe wanasikana wawakarera, amai Emilia Amaria Maoko Matanda Madovi, vati ya wakwanisi kutenda zvavakaitirwa kwa na baba Mapipi Maoko Matanda, pavaka turu kwa wari nerera ndokure kwa na avomu.
Ya wati kenji, kwa wati kenji na nerera. Thank you so much for looking after Baba. They want to study to guide for bringing Baba home. Those are just to the town. Mungo, I just wish that they would say goodbye. That's a pastor for home.
Manakoma na wavo mkuru, vasame wa Maoko Matanda, vati wokushe kwa baba wavo, kwa kasia wakawanda vachire meru wa.
Mwari muna wamari, mkateti pono, wanuna mata nje, angari, zoka adipa kuna mata, zikuti, wanebasara urangara kawanda, nerezi cheche. Isisu kumori, angari munu, ikuru zira rudo.
Mudzimai wemushakabvu amai Ruth Maoko Matanda vati murume wavo munhu aifarira chinamato.
Aifarira kunamata, aifarira kuda vanhu, aifarira chechi yavo zvakanyanya. Izvo vanga vasikadi kaitaura chinhu chisina kunaka kwaari anga achinyarara akanga aizondotaura kuti obvaondonakuti haasi kuchifarira vachi.
Mushakabvu vakasiya vana vatanhatu nevazukuru vanopfuura 20 nevamwe vazukuru vevazukuru. Ndakamirira Studio 7 kuOlda Mutare, ndini Lloyda Moyo.
Makateerera kuStudio 7, chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Zemitambo. Makunda nezvikwata zvecricket zvemunyika T20 emwaka uno ari kufungaidza utsi mangwana, asi musina vateveri vemutambo uyu mudzinhandare. Michael Kariati anotipanya iyi.
Vateveri vemutambo uyu vachange vari mudzimba dzavo apo makunda nezvikwata zvishanu aya ari kusimuka muHarare Sports Club mangwana. Mutauriri weZimbabwe Cricket va Darlington Majonga vanoti mitambo iyi iri kuvharira kunze vateveri senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chanetsa cheCOVID-19. Asi vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Regis Chakabva, Richmond Mutumbami, Tendai Chisoro, Richard Ngarava, Donald Tripano, Shenge Masakadza, John Nyumbu, Luke Jongwe, Ensley Lovu. Na tinotenda mutombodzi. Vachange vari muzvikwata zvavo vatarisira kuonekwa kuti vachevedzwe muchikwata chenyika. Zimbabwe iri kugadzirira kusangana nePakistan mumitambo yematest neT20 iyo iri kutanga muHarare Sports Club musi wa21 mwedzi uno. Muteveri wemutambo uyu vaLawrence Wekwete vanoti mashoko anofadza kuti cricket yadzoka munandare muZimbabwe zvekare.
Esport ine vanhu vatsigira vakati wandei. Saka vanhu vanowana chekwa chinovavara izvi cricket mutambo une vatsigiri vakawanda munyika munomu.
Vamajonga vanoti mitambo yemat20a iri kutanga mangwana apo Mountaineers iri kusangana neEagles pachizoya mumwe mutambo pakati peTuskers ne Rhinos. Zvikwata zviri mudariro makwikwi aya iTuskers, Eagles, Rhinos, Mountaineers ne Southern Rocks iyo yakatora mukombe weLogan Cup wemwaka uno. Tosarisa mutambo wenhabvu. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vazivisa kuti Zimbabwe ichange iine chikwata mu-2022 Cup Champions League kunyange hazvo munyika musina nhabvu yeLeague iyo inobuditsa chikwata chinokodzera kutamba makwikwi aya. Makundano eCup Champions League anokwikwidzwa nezvikwata zvinotora mukombe weLeague munyika yega yega. Mutauriri weZifa vaTolisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti veZifa vachagara pasi kusarudza chikwata chavanoda ivo kuti chitambe makwikwi aya.
Gore ra2019 ndo pakaguma kutambwa mitambo yePremier Soccer League. Gore ra2020 hatina kukwanisa kutamba mitambo yenhabvu yePremier Soccer League. Naizvozvo isu veZifa tichagara pasi tione kuti timu yatichaendesa kuti inotamba mitambo yeCAF Champions League ndeipi timu ichaenda. Hazvizi kombauzari kuti tiendese timu CAF Champions League. Asi seZifa tinofarira kuti tiene timu imwe chete inonomirira nyika kumutambo yakadai kuti tionekwe senyika. Izvi zvinoitawo zvakare kuti mitambo yedu yemaclubs ibudirire munyika.
FC Platinum ndiyo yanga ichimirira Zimbabwe makundano aya makore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika takanangana nedambudziko reCOVID-19 uyewo urongwa hwekubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Zvirongwa yedu yapera, regai chimbotarisa zvakare zvanga zviri munhau dzanhasi. Munhu mumwe chete anofa neCOVID-19, vamwe 56 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mumiriri webudiriro muparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Vaive mufundisi wekereke yeUnited Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi maoko matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Mutare. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika ET20 emwaka uno utarisirwa kupfungaidza hutsi mangwana asi munhandare musina vateveri vemutambo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Linga litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini abangamachumi amahlanu lanhlanu.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula umbucaze lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi seziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Hayi, lami ngivumelana lawo ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasi ndawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo.
Ummeli weBudiriro edalele ePhalamende umnumzana Costa Majingauta webandla le-MDC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla esetheswa icala lokudlwengula owesifazane.
Kodwa bangaki abantu abezanu abayephula imithetho ye-COVID? Asikezwa ngitsho lo yedwa umuntu wezanu osebotshiwe ngenxa yokwephula ama-restrictions e-COVID, kubotshwa abantu be-opposition.
Umyeni wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth uPrince Philip kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lilako ukumemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela imbiko ethi abafundi abedlula amachumi amahlanu 53 ezikolo ezimbili ze-Sacred Heart eze-secondary le-primary esigodini ezansi emandebeleni sebebanjwe igciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labafundi laba ngabesikolo se-Sacred Heart High, kuthi ababili bafundi esikolo se-Sacred Heart Primary kanye lezisebenzi zalezi zikolo ezimbili. Obona ngokukhishwa kwembiko kugatsha lwezemfundo, umnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi we-Studio 7 uthi lezi zikolo kwamanje zivaliwe kwe-quarantine njalo abezempilakahle bakhonale.
The school is currently
okwamanje lesi sikolo sivaliwe ukuze kunqatshelwe ukumemetheka kwalezi gciwane kulandela konke okumele kwenziwe.
The Minister of Health and Child Care.
Lanxa kulamaviki amathathu izikolo zivuliwe, iningi selilokwesaba ukuthi izikolo zingadala ukumemetheka kwaleli gciwane ngamandla ngoba iningi labafundi lingalandeli iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane esikolo. Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi emandebeleni, uthi urhulumente uvule izikolo lanqabe kusobala ukuthi bezingakalungeli ukuvula.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula umbucaze lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli, njalo futhi sikhangelele ukuthi sizathola ama-cases amaningi awe-COVID nxa uhulumende lonke engasilaleli.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Thandeko Zimkandla oyisakhamuzi eGwanda njalo wake waba ngumbalisi othi iningi leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane kazilandelwa ezikolo.
Kanti njalo bona ababalisi balakho yini okuvikela abantwana labo bazivikele emkhuhlaneni lo? Angithi ngabe kule ndlela zokuthi wonke umntwana nxa efika izikolo zivula ahlolwe sibloqondileyo uhulumende wenza amawala engafakanga ukuvikela abantwana lababalisi labo bongasenze ezikolweni indlela zokuthi baphephe.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle zansemandebeleni unkosikazi Rudolph Kotsore kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha lasithoba minwe mbili, 68, belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 166,543 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,814 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela nyakenye. Umanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ababesaziwa ngelokuthi Apex Council bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke ngakho bazoqala ukusebenza okwensuku ezimbili nje kuphela ngeviki kusukela ngomvulo ozayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngabomanyano weZCPSTU encwadini yabo abayilobele unobhala wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uAmbassador Jonathan Utaunashe ngemva komhlangano oyenzwe izolo phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council NJNC ocine ungasaphumanga lalutho olubambekayo phakathi komqhatshi lezisebenzi phezu kokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende zingezelelwe ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubikwa ezinikele ungezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%, eqala ngokubatholisa isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% kuyonale inyanga, kuthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ihlawulwe ngenyanga kaNhlangula. Kodwa abangenele umhlangano bemele izisebenzi zikahulumende bathi bafuna iholo labo libuyele kulokho elaliyikho khona ngenyanga kaMfumfu womnyaka ka-2018 lapho izisebenzi zazithola iholo elingaba ngamadola akwelemelika angamakhulu amahlanu $500. Umsekeli kanobhala weZCPSTU uMnumzana Gibson Mushangu ulandisa kabanzi ngale ndaba yokuthi izisebenzi zikahulumende kazisanelisi ukuya emsebenzini malanga wonke ngoba imali eziyitholayo inganeli indleko zazo zansuku zonke, esithi ngoba eziyitholayo kayifiki lakusilinganiso zamadola emelika angamakhulu amabili 200 ngenyanga.
Lokhu sizakwenza kuze kube sekufike isikhathi lapho uhulumende azoluzwisisa khona lolu daba lwethu lokungenelisi ukuya emsebenzini. Kasiyi kumnika isikhathi thina sokuba akwenze nini lokho. Sekukuye njengomqhatshi ukuba aphange alungisele lolu daba ukubona ukuthi luyalondolozwa lolu hlangothi lwezisebenzi zakhe.
Uzulu wedolobha leHarare lakwezinye indawo zelizwe lonke jikelele uthi lanxa kuza kuba buhlungu lapho izisebenzi zikahulumende zingasanelisi ukuba semsebenzini sikhathi sonke, uvumelana lenyathelo elithethwe yiZCPSTU. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro 5 eHarare.
Izisebenzi zakhe azitshongo ukuthi sinike imali engekho. Imali ekhona, imali yona le abayikhuluma ngayo ukuthi iminyaka ephelileyo kusasebenziswa emazweni angama-USA babehola iholo elifika kuma-500. Kodwa kathe sibona bathi hayi ungasiniki i-increment, sifuna yona leyo imali yona le i-500 kodwa siyifuna imali yona le eZimbabwe. Yinto nje eyodwa kodwa uhulumende uyehluleka, uyaqila abantu bakhe. Nxa eqila izisebenzi zakhe angazi thina abantu makhaza uzasenzani njengoba wasiqila kudala.
Wasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni wasemzini wePhumula South kwaBulawayo.
Hayi, lami ngivumelana lawo ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana, kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho team.
Amazwi kaMthombeni agcizelelwe ngumnumzana Adwel Dube okhuthaza uhulumende ukuba alulungisise ngesiphangiphangi loludaba lweholo lezisebenzi zakhe.
Mina ngumbono wami ngibona njengani into eyenziwa ngemasevisini iright kakhulu, because hey, abantu abathile nzima kakhulu, hey, sukusikhathaza kakhulu, because hey, i-government kumele ilalele into abazikhulumayo bangaphunguthula nje. Ngumbono wami, ah, ngikhathaza kakhulu. I think this time ababuye lo mbono uright kakhulu. I think the government izazwisisa.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi akuba mangalisi osekusenzakala, ngoba kuyikho abavele behlezi bekukhuluma sonke isikhathi ukuthi zilungiswe indaba zeholo lezisebenzi.
Uhulumende kumbe abaqhathi nje kababhadale imali ababezibhadala kungakaze kubuye i-RTGS, esingathi ngesilungu ukurestore ke i-purchasing power yezisebenzi zonke nje. Yikho kukhalwa izisebenzi zonke, yikho kukhalwa ngabantu bonke nje ukuthi imali zethu esasizihola kungakaze ke kubuye lokhu ke okwabuya kwabhidliza esasikukhola, yizo imali esizifunayo.
Lo msakazo awusazange wathola okuvelela kwabogatsha lwezisebenzi zikahulumende, njengoba unobhala wakhona u-ambassador Jonathan Utaunashe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo engasabeli locingo. U-ambassador Utaunashe utshele abephephandaba le-Sunday Mail kuviki ephelileyo ukuba uhulumende uzimisele ukutholisa izisebenzi zakhe zonke iholo elingcono, esithi kodwa lokho sekuza kuya ngakutholayo uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Obengimye wendlovukazi ngeNgilandi uQueen Elizabeth, uPrince Philip kasekho, umuyi obeleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99, ubesazakala ngokungakhethi amabala akhe, ikakhulu nxa ekhuluma ngabampofu labensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa Wajabi Bango, ukuze sizwe okwenzakala kwele Ngilandi kathesi ngesikhathi sokulungiselelwa ukufihlwa kukaPhilip kulandelwa imikhuba yesikhosi sakhonale.
Ububhubha babukande kukaPrince Philip kuyinto njengoba sisazi ukuthi ukutshona kwabantu abaku royal family kuba lombandela thize, noma ngithi kuba le kuba le effect ethile emphakathini, ikakhulukazi kibo bona laba abe family ka Queen. Kodwa ke abanye abantu nje phandle, nje abanye abantu abanengi, abantu baziphilela impilo yabo ngokufanayo njengasoku zonke. Sokusuka khona ngale London esidikidikini, lapho kusuka khona kube ukuthi eparking Palace, ilapho kusuka khona kube sekusuka lokutshengisela okuningi, okutshengisela ukuthi abantu balahlekelwe ngumuntu obekade bemhlonipha.
Bakhona abathi uPrince Philip ubeyindoda elobandlululo, ikakhulu ngomhlobo. Kukhona yini wena okwaziyo ngalolu daba?
UPrince Philip ubeyindoda ebengathi akakuthandisisi kahle hle hle, ngoba singakhohlwa njalo ukuthi labo abantu umuntu omdala owazalwa ngalezi nsuku lapho kwakusa abakhula bekhula ngesikhathi soncindezelo lwabantu abamnyama, ukuthi abantu abamnyama babengakhangelelwa ezingeni elihle. Ongakuthi ukuye kwavusa umsindo omkhulu kakhulu indlela ayiyo yona, le ndlela kade ziphatha ziphatha ngayo ukukhulukazi kumalukazana wakhe laphana unkosikazi kaHeri okunga ukuthi kwaze kwagcina into yakhona ihlupa kakhulu kwagcina sibona noma sibe ikhuluma nokumabona kude ukuthi lapho kwasukela khona uhlupho konapho ukuthi wacabanga ukuthi ngokuphatheka kwakhe ngesikhathi sesisibhedlela umalukazana wake wathi hambe siya khona ngale watshengiselwa kamhlophe nje ukuthi bayamcwasa ngokubala njalo bazela ukuthi akasoze abe lemfihlo yokuthi afihle ukuthi uya ukuthi uphathekile kwabe lesigameko eziningi kakhulu esasizibona senziwa nguye iprincipal lapha nokutshengisela khona ukuthi abantu abomunye umhlobo akabathandisisi kahle utshengisela ukucwasana ngokubala okusegcekeni.
Umnumzana Difa wajabi bhango isizalwane seZimbabwe isihlala kweleBhilitane. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon khona le eBhilitane. Live Talk lamhlanje sixoxa ngendaba ezichiyeneyo eziphathelane lokwenzakala elizweni leZimbabwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izipepheli kwele Kenya zamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esimise uhulumende ukuthi avale inkamba ezimbili zeziphepheli. Ugatsha lwezenzakala elizweni leli lwanquma ukuba inkamba yeDadaab leye Kakuma ezileziphepheli ezivela kwele Somalia leSouth Sudan kumele zivalwe. Inkulungwane zabantwana abazihambela bebodwa lokhu ziqhubeka zisiya emngceleni welemelika lele Mexico lapho abafika bevalelwe emngceleni lo bedinga ubuphepheli kwelemelika.
Inhlanganiso yeTobacco Industry and Marketing Board ibikwa isithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo eningi lonyaka ngoba kune izulu eliningi. Ukuthengiswa kwegwayi sokuqalisile kodwa abalimi basola ukuthi intengo yalo iphansi kukanti abasoze bethole isilinganiso esiphezulu senzuzo yabo ngemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya ukuthi igwayi leli lingawukhuphula umnotho welizwe sixoxa lomnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Lonyaka ngibone kuzoba nomehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe i-Reserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni utshintsha lonyaka, njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu. Uwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana bese ku lockdown bekungela economic activity eningi bathembi igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube lama stocks kumbe lama reserves awama US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe. Kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze kube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi kungasenani ukuthi imali abayitholayo inilutshwane eyama US dollars, ngoba nxa sikhangela imakethi yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu okuthi abalimi bayabengelakho
wenze side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanyama amagrains. Igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende, li-regulated kakhulu ukuthi angibone ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baya bengelaye aba ozathenga igwayi langkhona. So kuzaba normal abalimi bazahamba bayathengisa bekhulume le Reserve Bank engxenye babe lo le agreement yokuthi engxenye imali ingengezelelwa ama-US dollars abayitholayo.
Lowo ke ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Sixoxela ecingweni eseHarare.
Kuhoza Friday lamhlanje silomculi weRumba uAgent Ncube leqembu lakhe lentunungwe Masters abephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bantshintshe Inhliziyo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Insizwa esacathulayo kwezomculo edabuka esikhalangeni kodwa ehlabela ikwele South Africa. Nansi izethula.
Ngiqhamuka endaweni yaseMtunungwe ePlumtree. Thina ngomculo indima esengihambile ngicabanga ukuthi leyi enginayo i-albhamu yokuqala. I-albhamu yokuqala sengike ngakhipha ne-single track esiyikhiphe emalangeni adlulileyo. Silungela nje ukuthi sikhiphe i-albhamu eyinintsha eyalonyaka la 2021.
Indlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Dali Wami, Liloywe Ngubani kanye lethi Ungubele.
Ofuna ukuzithola ingoma thina si based e South Africa inumbers ithi 0744669641 0744669641.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Singakutsho nje ukuthi abalandeli beqhubeke besupporta bethenga ama-original ukuze lathi sibe lamandla ukuthi siperforme singaphelele emoyeni njengoba kusayi-album nje yokuqala sisaqala ukuthi lathi size nakhona lokho esilakho.
Uphuma ke enkundleni u-Agent Ncube ohamba njalo ngegama lokuthi Mr. Phunyuka leqembu lakhe lentunungwe Masters ngale.
Yo ya va saliva con
Zendaba ebesikhokhela. Sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo elizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini esigabeni seMathebeleland South. Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi sezizakuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki. Umeli webudiriro idalele parlamente umnumzana Costa Machingauta owebandla le-MTC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare. Namuhla isetheswa icala lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.